Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri ndira 8 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mamwe masangano anomiririra vadzidzisi anoti haasi kuzopinda munhaurirano dzemari yemihoro nehurumende pasi peNational Joint Negotiating Council, achiti iboka iri harisi pamutemo. Zvinhu zvoramba zvakaipa muzvipatara zvehurumende. Mitengo yezvinhu yoramba ichiita chamuramba mhuru ichikwira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mamwe masangano anomiririra vadzidzisi anoti haasi kuzopinda munhaurirano dzemari yemihoro nehurumende pasi peNational Joint Negotiating Council, vachiti boka iri harisi pamutemo uye hurumende iri kushandisa boka iri kusarudza masangano yevashandi vainoda kutaurirana navo. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Masangano maviri anomirira vadzidzisi munyika, anotire Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, pamwe nerevadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ, azivisa pamusangano waita nevatori venhau paAfrica Unity Square kuti haasi kucherechedza boka reNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC, sezvo achiti boka iri harisi pamutemo. Mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure vati kupinda munhaurirano nehurumende vari pasi peNJNC kuchikora bumbiro remuteme yenyika iro rinosungira hurumende kuti itaurirane nevashandi sekodzero yevashandi.
Gungano iri harisi pamutemo reNJNC. Gungano iri rakagadzirwa kudzvanyirira vanhu nehurumende nenyaya yekuti hurumende inoziva kuti ikawana vanhu vashoma vainoisa muchirumu inokwanisa kuvapa dzimota, inovapa dzimari, inovapa masitensi, votengesa struggle yemaworkers, votengesa the ordinary teacher ari kunze the ordinary worker. Saka tiri kuti zvese zvavari kuita nezvavachabuda nazvo pamutemo weZimbabwe itarisa section 65 constitution yenyika yedu hazvitendegwe nekuti vari kutora chidocument cha1997, asi ndo vanhu vamwe chete vari kuramba vachiparidza kuti varida kuadjusta malaws edu. Malaws edu anofanira kuadjustiwa mamwe acho ndo yanoendera necollective bargaining yatiri kutaura nezvayo. Hatina need yekutarisa chimutemo cha1997 which is outravious. The supreme law now should take over and toita collective bargaining iri proper, voteerera zvichemo zvemaworkers.
Zvataurwa navamasaraure zvatsinirwa nemunyori mukuru mupiti UZ vaRaymond Majongwe, avo vatiwo havasi kuzotambira zvose zvichabvumiranwa nehurumende nemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende pavachaita nhaurirano nehurumende panyaya dzemihoro pasi peNJNC, sezvo hurumende ichisarudza masangano ainoda kutaurirana nawo pasi pemutemo weStatutory Instrument 141 wemuna1997 unobata nyaya dzevashandi vehurumende.
Tiri kuti NJNC inofanira kuti ive zvainofanira kunge iri. Chokwadi ndechekuti NJNC as is presently constituted haina kumira zvakanaka.
Mutevedzeri wemunyori mukuru muApex Council vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 kuti vachaenda kumusangano uyu paunenge washevedzerwa negurukota rezvevashandi uyo wakatarisirwa kuitwa munguva pfupi iri kutevera, zvisinei nekuti ATUZ nePTUZ varamba kupinda musangano uyu.
Ndovimba kuti nezuro patakaenda kumusangano watakaenda watakasangana nemaminisa aya, takaenda tiri mhuri imwe chete yevashandi vehurumende, pasina zvokuti isu tiri kuApex Council, isu hatisi kuApex Council, isu tiri kuNJNC, isu hatiko. Shekare mayunion ose anomirira vashandi anosvikaiwo 16 vanozokwanisa kuenda kunomirira kunokurukura nehurumende anongosvika mapfumbamwe chete, asi havaende nepfungwa dzavo vega, vanenge vachienda nepfungwa dzinenge dzabva mudare nekuchanjurudza kweApex Council. Saka nezuro tabva kumusangano nehurumende, ose maunions anoti ari muApex Council nevasiri muApex Council takasangana tikapa chisungo chatakapa ipapo, chinova icho ndicho chetichasumuka nacho tuenda nacho kuNJNC mushure mekunge tangodeizwa nehurumende.
Asi vamushangu vati havasi kuzobvuma kutambira mari shoma kubva kuhurumende, sezvo vachiti mari iri kutambirwa nevashandi vehurumende pari zvino ishoma zvikuru zvekuti vazhinji vavo havachakwanisi kuenda kumabasa.
Mari yedu ngaive inotenga, ngaidzoreredzwe simba rayo rekutenga. Tichadazve kuti iwo hurumende izive kuti isu bonus ravakatipa harigoni kunge riro richiswa muzvidimbu zvidimbu risina kunge rakakwana, ngari uye rakakwana. Chechitatu, tiri kuti hapana chinoitwa nehurumende chisina isu mukati. Isu tisuvaridzi vemutambo, tisuvaridzi venyaya kuti hurumende basa rayo riendere mberi. Tisu isusu zvinotongokarika here, tongogadzikirwa ngonzi nhasi irya nebinzi, nhasi idya nederere, mambondibvunza kuti ndoda kudya nei here.
Hatina kukwanisa kutaura nevakafanobata chigaro chegurukota rezvevashandi vaJulai moyo kutinzwe kuti musangano wangu akatarisirwa kuitwa nhasi weNJNC uyu watadzikwa nei kuitwa, uye kuti uchazoitwa rini sezvo patavabata kasingaperi panhare mbozha yavo vanga vachiti vakabatikana. Kunyange veAtuz nevePTUZ vachiti havasati vatanga kuramwa mabasa, muzvikoro zvizhinji zvemuHarare manga muine vadzidzisi vashomanana, uye mune zvimwe zvikoro vana vanga vachitamba zvavo pasina anovadzidzisa. Mumwe mubereki nemwana anodzidza pane chimwe chikoro chiri kutafara vaMax Wondlovu vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzemari yemihoro yevadzidzisi nekukasika kuitira kuti vasarasikirwe nemari vachibhadharira mwana wavo anenge asiri kunodzidziswa.
Tiri kuona kuti zvavari kukumbira kuhurumende zvinhu zvinoonekwa. Isusu tiri kuti maticha ngaabatsire nehurumende kuti vana vedu vakwanise kudzidza kuzvikoro zvavo.
PTUZ inoti nhengo dzayo hadzisati dzatanga kuramwa mabasa, asi dzichange dzichienda kumabasa kwemazuva maviri pasvondo. Yakamirira kuti hurumende itore matanho mukati memazuva 14 akatarwa mumutemo kuti vashandi vazivise mushandirwi vasati vatanga kuramwa mabasa. Asi vamasaraure vati nhengo dzesangano ravo hadzisi kutokwanisa kuenda kubasa zvachose, sezvo vachiti sevadzidzisi vekumaruwa ndivo vanonyanyoomerwa neupenyu kana mari dzavari kutambiriswa dzisingavakwanire.
Pamutemo isu seamaugamete tura kuti tichazvine takazivisa employer kuti ticharegera basa musi wa31 zvirava kuti notisi yedu ichamachiwa musi wa40. Izvezvi vashandi vese vatinomirira hapana ari kuenda kubasa nekuti havatogoni kuendako, vari incapacitated, havagoni kuendako, vari displayed. You understand kuti maruro wateachers vamwe kushandira makilometers anosvika ku300 km kubva kumaworkplaces avo, havatokwanise kumbobvira vasvikako, kana vakasvikako havakwanise kutombodya, havakwanise kutowana zvekushandisa. Asi musi wa14 tinenge tanotisi yedu yestrike inenge yamachiwa, zvirava kuti hatichatoende kubasa zvakutoudza imbula kuti chero tikawana chikafu chero mvura yakuma chero chii zvese tikazviwana hatichaende kubasa kusvikira nyaya yemaUSD yagadziriswa.
Vashandi vehurumende vanosanganisirawo vana chiremba vanoti vari kuda kubhadharwa nemadhora ekuAmerica sezvo vachiti mari yavari kupiwa iye zvino yakafanana nemutero wembwa. Asi nekune rumwe rutivi, hurumende inoti haikwanisi kubhadhara vashandi vayo nemadhora ekuAmerica sezvo ichiti homwe yayo yakabooka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mashoko atiri kutambira anoti zvino hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvikuru zvehurumende, kunyangwe hazvo hurumende iri kuti vana chiremba vadzokera kumabasa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi ari kuteverera nyaya iyi. Thomas, uri kupi iko zvino?
Pari zvino ndiri pachipatara chikuru chehurumende chepari renyatwa chiri muno muHarare.
Zvinhu zvakamira sei pachipatara ichi chepari renyatwa?
Kutaura kwandiri kuita kudai, pane vanhu vakawanda vari kutsvaga kuti vabatsirwe navana chiremba, asi panonzi pauya vana chiremba vana chete, vamwe vese vachiri kuramwa mabasa vachiti vachiri kuda kubhadharwa nemari dzemihoro. Asi vanga varipo vana vana chiremba vanga varipo havasi kukwanisa kurapa vanhu varipo pachipatara ichochi.
Uchiona huwandu hwavana chiremba varipo neuwandu hwevanotarisirwa kunge varipo zvakasiyana zvakadini?
Izvi zvakanyanyisiyana zvakanyanyisa zvokuti vanhu vazhinji vave kutotsvaga kuti vangaende kune zvimwe zvipatara zvakazvimirira kana kuti atingati maprivate hospitals, nokuti vana chiremba varipo vari kutovandirwa nebasa, vashoma vacho vauya pabasa. Asi tikatarisa tinoona zvakare kuti havasi kukwanisa kuita basa ravo nekuti vakoti vari kutiwo vari kuwandirwa nevanhu vari kuuya pachipatara, uye vanachiremba vakuru havana kuuyawo kumabasa. Saka vanachiremba vadiki vana varipo havasi kukwanisa kuitawo basa ravo zvakaisvonaka sezvo vanhu vakawandisa pano pachipatara.
Ko varwere vari kubva kudzimba dzavo vari kuwana rubatsiro rwakadini?
Varwere vazhinji vari kutora nguva yakareba vakamirira kuti vaonekwe nevakoti, sezvo vanhu vazhinji vasina kunge vaonekwa nana chiremba. Saka izvo zviri kuita kuti vanhu vazhinji vange vangorara pamabhenji vakamirira kuti vangawane rubatsiro here kana kuti kwete. Saka izvo zvapa dambudziko rakakura kwazvo kuvarwere, zvokutoti vazhinji vavo vava kutosvitikuti vava kutotya kuti vangangotandadza vari pano pachipatara.
Pane zvaungade kuzivisa vakateerera here panguva dzino maererano nezvauri kuona?
Ndichitaura navana chiremba vanga varipo vanga vachiti ivo zvakare vangangodzokera zvakare pakurama mabasa kunobatana nevamwe avo vasina kuuya kudzoka kubasa sekurudzira vanga vapiwa nehurumende, vachiti basa racho rakawandisa. Zvinotoda kuti hurumende ipindire kuti igadzirise matambudziko avari kusangana navo kuti vazokwanisa kuita basa ravo nemazvo.
Tinotenda Thomas mutori wedu wenhau anga achitaura ari pachipatara cheParirenyatwa muHarare. Chiri panyaya yavana chiremba, sangano reCommunity Working Group on Health rinoti vanhu vazhinji vanonzwisisa nekutenderana navana chiremba mukusafara kwavo nemamiriro rakaita zvinhu muzvipatara. Mukuru wesangano iri vaItai Rusike vaudza Studio 7 kuti kunyangwe hazvo hurumende iri iyo ine mhosva munyaya iyi, haisi iyo yega inofanirwa kushorwa. Varusike vanoti semusevenzerwi, hurumende ndiyo inofanira kugadzirisa zvinonetsa vashandi vayo. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Varusike kuti tinzwewo maonero avo.
Ndingati ruzhinji rweZimbabwe ruri kubatikana zvikuru nekuda kwekushayikwa kwekuyananisana pakati pana chiremba nehurumende, nekuda kwekuti vanhu vazhinji muno muZimbabwe vanoponera kuzvipatara zvehurumende, izvo zvinova zvipatara zvasangana nedambudziko nekuda kwekurebesa kwekuramwa mabasa kwana chiremba nekuda kwenhuna dzavo dzavari kuti hadzisati dzagadziriswa nehurumende.
Chii chamunoona chinofanira kuitwa nokukurumidza apa?
Nyaya yana chiremba nezvichemo zvavo zvavari kutaura, ruzhinji rweZimbabwe ruri kutsigirana navo kuti chokwadi chiremba womuZimbabwe ava kutarisirwa pasi pasi nekuda kwemukoho wavo wavari kuhora, uyo usingaenderani nevamwe vavo vari munyika dzakatipoteredza. Asi nekuda kwekuti kuramwa mabasa kuri kuitwa nana chiremba kwatora nguva yakati rebei yaakudarika mwedzi wese, zvakonzeresa kuti muzvipatara muve nedambudziko guru nekuda kwekuti mukaenda kuchipatara iye zvino izvi munoona kuti maoutpatients akavharwa mazhinji acho, maoperations, maemergency operations haana ari kuita.
Munhu angapomerwa mhosva pandiani?
Dambudziko rinongodzoka kuhurumende nekuda kwekuti hurumende ndiyo mubereki wemunhu wese. Vanhu vese vanotarisira kuti hurumende ndiyo inokwanisa kugadzirisa kuti ruzhinji rweZimbabwe runge richiwana utano vakaenda kuchipatara. Hurumende ndiye murungu wana chiremba, saka ndivo vanokwanisa kugara pasi nana chiremba Waita urukuro na chiremba wasangana pakati kuti okay dambudziko iri rinogadzirika sei.
Dambudziko guru nderipi apa?
Dambudziko iri harisi rehurumende chete nekuda kwekuti nyaya dzehutano inyaya dzevanhu dzinobata munhu wese. Saka isusu tiri kuti kuhurumende, sezvo murimi makapinzana chiremba basa, itai kuti muratidze ukoshi hwehutano hwevana veZimbabwe.
Avo vanga vari mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vari parunare kuHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chizvarwa chemuAmerica chaimbove uto remumvura chiri mujeri remuIran kubva muna chikunguru, asi nyaya dzaari kupomerwa hadzisati dzajekeswa. Izvi zvaburitswa nebepanhau reNew York Times. Sekutaurwa kuri kuitwa nehama dzake Michael R. White, uyo ane makore 46 ekuberekwa uye achibva kuImperial Beach kuCalifornia, aifanirwa kunga akadzoka kuAmerica musi wa27 chikunguru, asi haana kukwira ndege yaaifanirwa kunga akashandisa kudzoka kumusha. Hurumende yava Donald Trump iri kuratidza kunge muganhu weAmerica neMexico kuchamhembe kwenyika iyi kunge une dambudziko rakanyanyisa munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika, pamwe nekuda rubatsiro kuitira kuti iwane rutsigiro rwekuti iwane mari mubhajeti renyika, muhondo yayo nenhengo dzeparamende. Kusawirirana uku kwava muzuva regumi nesere hurumende yavhara mamwe mapazi ayo. Dambudziko rekushomeka kwemafuta edzimotokari rave kutowedzera zvakanyanya, izvo zviri kupa kuti mitengo yezvinhu uye mari dzekufambisa iwedzerwe zvakapetwa katatu pane dzimwe nguva. Blessing Zulu anoti panyaya inotevera.
Vana Sorojena vaivarere havo muhapwa dzemakomo havana havo kunge vanyanyopotsa paya pavakati mudzimu wakuparonda wati nhunzi dzikudye. Iri ndiro dambudziko rawira nyika yeZimbabwe kuti vashandi vehurumende vari kuratidzira vachiramwa mabasa uku mvura ichirambira mudenga zvapowo kuti upfumi hwenyika hubva waenda kumawere. Mutungamiri wesangano remabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries, Vasifelani Jabangwe, vanoti svondo rino dambudziko rekushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari ranga ratonyanya kuwedzera izvo zviri kukanganisa kuita basa.
Izvi zviri kuti netsei takamirira tiona kuti pangaite here an improvement in the supply, but at the moment it's difficult. Both my supplies, particularly this week, it's a little bit dry. When we are expecting to see my companies that are starting to open.
Mashoko aya atsinirwawo nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Vamwe vari kurara mumakiu, vamwe vari kungomukira vachitenderera kungopedzerereka neHarare yose kana nemaguta ose vachitsvaga mafuta asikuwani. Paanenge achiwanikwa pacho iko zvino yanguva mvengevenge, yanguva nyonganyonga, panenge pasina kana kugadzikana chaiko.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbova mutungamiri weMisa Zimbabwe vaRashwet Mukundu vaudzawo Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Dambudziko rekushomeka kwemafuta emotikari rinenge ratiwedzere kubva pamazuva apfuura. Tikatarisa svondo rineri, vanhu vazhinji taida kuendesa vana kuzvikoro nazvino kuti uise mafuta motikari yekuti uende kubasa nekuita zvinhu zvakasiyana siyana, ratiwo dambudziko. Magaraji mazhinji anotengesa mafuta haana chainacho. Ini pandapedzisira kumira ndamira maawa anogona kuita 8 hours ndiri mukiwo kuti ndingowana mafuta anoita 15 liters chete ekuisa motokari. Ukaenda pa black market, mafuta aya akutengwa unoita 30 pound for 5 liters.
Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vaKelvin Mudzingiri vanodzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa, avo vanga vachishanyira Zimbabwe mazuva apera, vabvuma kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
And chimwe chinhu chandingange ndava kutaura ndechekuti mitengo yezvokufambisa nemabhazi nemateksi yakakwira.
Dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo? Tabvunza Dr. Kanyenze.
Tingatarisiri kuti turo itariri yacho ingagonokurumidza kuwanikwa. Ndinokuti sikuziva kwenyu musika wefodya wakamhara muna October uchavhura muna April. Zvinhu zvacho zviri kuna mari yokunze zvakawanda. Saka naizvozvo tinoona kuti hapana chatingaone chingatipe tariro yekuti zvinhu izvi zvingakurumidze kugadzirika.
Vajabangwe vativo sevemabhizimisi vanoda kuti vagare pasi nehurumende kuti varova nemasoro kuti vopedza dambudziko iri sei.
Izvi nyaya iri kuforeign currency. Saka tinoda kuti ndozvatinotozomboti tizombogara tagara pasi nehurumende.
Gurukota rezvemhando dzemoto Dr. Joram Gumbo vati sezvo vari pazororo havana zvizhinji zvavangataure kunze kwekuti tinzwe kubva kune vakafanobata chigaro chavo, retired air marshal Perens Shiri.
Nekuti handiko kumutsvaka, handisi kuziva kutaundi kwachinoti kwakamira sei somunhu ari palinji. Unoda munhu ambobvunza but handisi kuziva hangu namafigures achona. Ndinomaona pamapepa andinotora ndinoona sokuti mawithdrawals haasati aita that bad. But naturally pagara pachingova ne pakaita gap rokuti pakamboita saikwa bhafa pakati apa. Pakamboti necheni kuda kwemaChristmas edu aya namanyu nekurima nokufamba ndesofoti zvakambokonzerawo maproblems.
Hatina kukwanisa kubata vashiri kana governor weRBZ vanopa mari yekunze yekutenga mafuta aya, Dr. John Mangudya, sezvo vaviri ava vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Veruzhinji vari kuchema-chema zvikuru nekukwira kwemitengo yezvinhu inonzi yakwira zvakanyanya kubva payanga iri mumazuva ehurumende yava Robert Mugabe. Vataura neStudio 7 vati saga refotireza ravaitenga madhora makumi matatu, nhasi vave kuritenga madhora makumi matanhatu. Vanoti shangu dzevana vechikoro dzavaitenga madhora makumi maviri vave kudzitenga nemadhora makumi masere. Vanhu ava vanoti zvinhu zvese zvakwira mitengo uye upenyu hwaomera vanhu zvisinei nekuti unoenda kubasa kana kuti kwete. Taita hurukuro namuzvare Poshia Katio avo vari kukadoma kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Zvinhu kuno zvakaoma zvisingaite. Zvinhu zvacho zviri kudhura mashops mafuta kutonzi $10 apo vazhinji vacho havachada mabhondi vakuti titenge nemaUS. Apo kwatiri kuseenza hatisi kupiwa maUS, mari yacho haina kukwira. Saka zvinhu zvakatotiomera kuno zvisingaiti.
Vezvikoro tiri kunzwawo kuti maschool fees akakwidzwa, mayunifomu nezvimwe zvakadaro-daro. Vanhu vari kuzvikwanisa sei?
Kuno zvinhu zvakaoma hatidi kunyepa. Izvo zvikoro zvizhinji zvakutorwa hazvichabvuma mabhondi zvakuti vana vanofanira kubhadhara nemaUS. Kana usina kutobhadhara zveUS wacho mwana haasi kutodiwa kuchikoro. Apo mainifomu achona akatokwira zvakafanana nebhutsu dzakutenga ma85 kuna nabata uko. Apo cannot afford kuti titenge bhutsu idzodzo nokuti mari dzatiri kupiwa dzichitombodarika kana more than 400. Apo vanhu vacho vari kutoda ari maUS. Saka zvinhu zvakatotiomera kuno kutongoti hapana zvatingaita sitakaomerwa zvisingaiti.
Bhutsu dzaakuitwa $85 kare dzanga dzichiita marii zvinhu zvisati zvasvika pazvasvika?
Bhutsu kazhinji mubhate tadzitenga ma24 asi iye zvino dzaakuita ma85 ma93 apo kuti makombe akunzi ma$3. Zvinhu zvakaoma hatidi kunyeperana.
Iko kumakombi uko asati auya ku$3 yanga imbori marii?
Makombi taimakwira ma50 cents asi iye zvino yatova $3 yekukwira kombi kuti unenge uchida kuenda. Apa kubatsa kwacho unenge uchingotambira iyo mari yawagara uchitambira.
Saka vanhu muri kurarama sei nevana nemamiriro azvakaita iwayo?
ndiri kunyepa tokakutongorarama zvekutokiya kiya zvekutotongoonawo chekuti wadhomusiwo yekuti kuti hanzungati kana kwatongoedza wotozoonawo zvekuita mangwana tinoti life yacho yekunoku yakaoma.
Zvamunofungawo kuti dai zvanga zvagona kuitwa ndezvipi kuti zvinhu zvirerukire vazhinji?
Ndandafungoti dai hurumende yese yapindira yamira seye kunyanya patikutaura pamaus apo hapana munhu ari kuafoda ari kutambira us kumabasa asi tiri kuzvitenge nemaus tomawana kupi maus acho tikadai vatigadzirirawo ipapo zvakangofanana nefuel haina kukwira asi makombi tiri kubhadhara ma$3 hapana kana zvavari kutaura kana kuita se asi tiri kungopiswa ma$3 kombi kana usina unogarako.
Avo vanga vari muzvare Poshia Katiyo vachitaura vari parunhare vari kukadoma. Chikwata cheDynamos chapindawo pamariketi chichitenga vatambi vatsva vekusimbisa chikwata ichi mumakundano e2019 Castle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Chikwata chine mukurumbira ichi chabatana nezvimwe zvikwata kutsvaga vatambi vatsva vakatarisana nekuita zviri nani pane zvavakaita mwaka wapera apo vakapedza gore rese vachirwisana nekuramba vari mugungano Rekaso Laga Premier Soccer League. Dynamos yatenga Hilary Bakacheza kubva kuTriangle na Carlos Mavurume kubva kuHerentals uyezve vatambira Edward Sadomba uyo adzoka kuchikwata ichi kubva kuLibya uko aitambira Al Hilal iyo ine mukurumbira muAfrica. Ava ndio vatambi vekutanga varaurwa neDimbare panguva iyo zvimwe zvikwata zvatove nevatambi vavo vese vemwaka uno. Asi mubati wehomwe wechikwata ichi vawebsa marechera vanoti vapa murairidzi wavo Lloyd Tshigobe mari yekutenga vatambi vaanoda kuti avhare mabure akaonekwa mwaka wapera apo chikwata chavo chaitatarika zvinotyisa. Vamarechera vanoti Tshigobe ndiye anoziva pasina kumira zvakanaka.
Isisi chedu semaexecutive tinenge chingopa support kuti mutambo uyu wakatarisana nechi nevarairidzi ndo varidzi vavo kuona kuti apa ndodaidaidai kuti ndikunde muwangu.
Dynamos inonzi iri kuita zvekare hurukuro nembati wepagedhe woyadha Steven Chimusoro uyo vari kuda kuti atsive Tonderai Mateyunga uyo ari kudiwa nezvimwe zvikwata zvekusouth Africa. Asi Dynamos inofanira kugadzirisa nyaya dzevatambi vavo vanodarika gumi avo vari kuda kusiya chikwata ichi vachienda kune zvimwe zvikwata. Murairidzi wavo Tshigobe haasi kuda dzokororo yezvakaitika mwaka wapera apo Dynamos yakapedza gore rese ichirwisa kuti isabude muPremier Soccer League. Tshigobe anoti ari kutarisira rutsigiro rwakasimba mwaka uno kubva kuvatsigiri vechikwata chake avo anoti vanosvika 10 miriyoni.
7 zaitaurwa tichiri 10 million izvo zvitava 14 million saka Dynamos ine 10 million supporters nevasati vamboiona ichitamba saka kweze kumareserva kwagutu kuguruve kwarusape ndinoti ngavarambe vanesu vavimbe nesu.
Mwaka wapera Dimbare yakazopedza iri pachinzvimbo chegumi nembiri mugungano rezvikwata gumi nezvisere rePSL iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa zvingaitwe nevechidiki vanenge vapedza zvidzidzo zvavo zvepamusoro-soro panguva iyo munyika musina mabasa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Taba tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.